kunzvimbo yemukumbura iyi hakuna makambani uye vamwe vagari vanotoyambuka muganhu wenyika vachienda kumozambique kunotsvaga mabasa kuuya kwemasangano ari kubatsira kubvisa zvimbambaira mudunhu iri kuri kushandura upenyu hwevamwe vagari vemudunhu iri vatakawira zenda vanoti pamusoro pekukwanisa kuchiwana mvura mafuro emombe kanawo minda yekurima munzvimbo dzinenge dzabviswa zvimbambaira kupinzwa basa kwevagari vemunharaunda iyi nesangano rakazvimirira reHalo Trust rinova rimwe remasangano ari kubvisa zvimbambaira kuri kusimudzira upenyu hwavo
mabasa anga achitonetsa zvikuru zvisingatomboiti zvekutoti inyaya yakanaka chaizvo yaitwa yekubvisa zvimbambaira chi bhozi zvaakutipa mukana wekuti tikwanise kunge tichishanda mueriya medu munomu tokwanisa kuchengetawo mhuri dzedu
vanowo piroro vakatsinhirawo vakati vakawana basa rekuchera zvimbambaira ava vazhinji vavo misha yavanogara yava neshanduko kuratidza kuti pane munhu ari pabasa
kune vanhuvo vakawana basa vari kuseenzawo zvikuvabatsirawo pane zvakawanda vari kukwanisa kuvakawo dzimba dzavo dzokugara kutengawo zvipfuyo zvavo zvimwe zvavange vasinawo zvakawandawanda
kunyange zvazvo basa rekuchera zvimbambaira iri riri basa rine njodzi yakakura kumukumbura kunyange vanhukadzi vave kubatsirawo kuchenesa nzvimbo yavo muzvare mune gandari vanobva mudunhu rerukudzo mumukumbura makare vanoti kunyange zvazvo vakaita zvekutiza kuti vatange basa amai vavo nekuona pundutso muupenyu hwavo vava kutokurudzira kuti achengetedze basa
mubereki wangu akambonditi zvoni usaende still ndakazoita vekutotiza vakazongonzwa ndakunzi ndakushedzwa kubasa vakazongonzwa ndakaenda ndakapfeka tisheti yakanzi Halo Trust ndobva vazotongondifunza kuti saka vatoshinga vandati zvikanziwo raiti pavakandoona ndavatengera matenti negumbezi pekutanga vakabva vafara vobva vatongoramba vachingondinamatira kuti mwana wangu chiramba chienderera mberi
vesangano reHalo Trust vanoti kubvisa zvimbambaira pane basa guru nokudawo panodawo vanhu vazhinji sezvo zvimbambaira izvi zvichiita zvekucherwa nemaoko ndakamirira Studio 7 kumukumbura ndini Patricia Mudadigwa.